Vanhu ava vakaungana paurongwa hwekucherechedza zuva remagamba uhwo hwakaitirwa paHeroes Acre neZuru. Hama neshamwari dzaienda pamakuva ehama dzavo vachitaura mabasa akaitwa nemagamba aya arere paHeroes Acre, vachitaura kumucheto kweurongwa uhwu. Hanzvadzi yemuchakabvu Samuel Parinyatwa, amai Mary Shoniwa, vakati vainzwa kufara kuti hurumende iri kucherechedza mabasa evanhu vakafa vachirwira rusununguko rwenyika. Amai Shoniwa vakatiwo vacharamba vachinamatira Zimbabwe kuitira kuti Musiki aramba achitungamirira mune rakanaka.
Zuva ranhasi izuva rakanakisa, izuva iro tichikumbira kuna Jehovha Mwari kuti atitungamirira atiropafadze, asi Jehovha Mwari aita saizvozvo. Saka tiri kumunamata kekare kuti endererai mberi, nyika yedu isununguke, toda nyika itsva. Ndizotiuya kunamatira. Amen.
Mumwe weavo vaive pachiitiko ichi vaPatrick Mangena vakashamiswa pavakabvunzwa neStudio 7 vakaratidza mufaro vachiti munhu agara kwenguva yakareba achida kutaura neStudio 7 asi zvisingaitiki.
Watafara sereki nhasi nezuva ranhasi ndauya kuzoona grave romukoma wangu Alfred Nikita Mangena, uyezve nokutaura mubroadcasting nhasikazi kuti ndichasangana navanhu vebroadcasting ndikataura navo. Ndafara sereki zvanhasi, hame nokuti vanombosiva kupi. Hai, ndanzwa kufara chaizvo.
Munin'ina wamuchakabvu Peter Clever Musanhurutanhira vaPaul Musanhurutanhira vakati zuva remagamba harisi zuva rekubvunzana zvikwereti, asi kuti izuva rekucherechedza nekuremekedza vanhu vakasunungura Zimbabwe.
Sasa izuva guru ratinorangarira magamba ose akafira nyika ino, tisingatarisa kuti tikutarisa munhu umwe chete kana kuti mhuri imwe chete, asi tinotarisira senyika yose inorangarira basa guru rakabatwa nevakomana nevasikana. Saka isusu mupfungwa dzedu zuva ranhasi tinorichenichedza sezuva guru, zuva ratinoremekedza zvikurusa, nokuti rufaro rwatiri kuona rwese runova vanhu vati vese vari kufamba munyika ino yeZimbabwe rwakabva kumagamba iwayaya. Dai panga pasina iwo, tingadai tirihozhwa nanhasi tichingotambura tichingooneswa ndondo. Saka tinotenda nebasa guru ravakaita. Saka zuva ranhasi harisi zuva rokubvunzana zvikwereti kana kuti rekutukaridzana kana kutaurana zvakaipa, izva rekuti tinda kurangarira.
Mudzimai wamuchakabvu Kane Kala, amai Sikumbuzo Nkala vakatiwo Heroes Day inhoroondo ichagara ichitaurwa nekusingaperi pamusoro pezvakaitika kuitira kuti Zimbabwe iwane rusununguko.
This day is very important kumaZimbabweans, not to me only but kumaZimbabweans as a whole, because it's a history of the country. Abantu vafunda ukuthi kwenza sihlale sisazi ukuthi what happened in the past for our country, to know ukuthi kulabantu abacommitted ngelizwe labo. We now call them heroes. That's why we are here today.
Apo hama neshamwari dzaienda pamakuva ehama dzavo vachitaura vakaungana pamakuva aya, Studio 7 haina kuona munhu akaenda kunomirawo pamakuva evanhu vaviri vanoti Sabina Mugabe, hanzvadzi yeaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, pamwe nepaguva remudzimai wava Mugabe wekutanga amai Sally Mugabe. Zvichienzaniswa nemakore apfuura, uwandu hwevanhu vaive kuHeroes Acre neZuru hwaive hushoma chienzaniswa nevaiveko gore rapera, asi neZuru kwakanga kwakazarisa mauto nemasoja kudarika mamwe makore. Ndakamirira Studio 7 kuNational Heroes Acre muHarare, ndini Kiri Mudzamira.